manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 31/2020. Makateerera ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna vanomoripo vavanyoza nekuva kuzvimbo dzakati pazvitanga nyaya. Vavatoka nzema vana vavo vamatezve vavaungana vakati baba vamwe yaka. Musi vasosekenyu. Kati
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwidza.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe Dr. Alex Kasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwidza. Thomas Chiripasi uyo anga ari kuchitungwidza anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo apfumira panzvimbo yemabhizimusi paUnit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaUnit L panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera, uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe vanhu ava amai Viola Taderera vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa asi izvi zvatadzwa nemapurisa.
Hakuna vanotongoripo vavanyoza nenguva kuzvimbo dzakati pari kutanga nyaya. Vanhu vanotoka nzema vana vavo pamatezve vavaungana vakati baba vamwe yaka musi vasosekenuko.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo hwakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungwiza rino ranotungamirwa nekanzu rina meya weMDC. Tichida kuti kungoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene, asi zvabva tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungwiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa waanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, ndaa zvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa enda vamunangagwa vanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndozvinongoratidza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachiti sebato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvichitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndozvaita kuti titaure kuti iye zvino taakutara mutsetse wekuti toona kuti aiwa isi hatikangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchete zviri pasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa.
Asi hurumende kuburikidza kubudikidza negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MDC kuratidzira inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera munandira nemuna Nyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu. Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakurudzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwokutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega. Mutauriri wemapurisa Vaponyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisise vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi. Vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vachiwenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba mumatunhu munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusarura rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharo hapana papana nyaya yekuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi muzvaritsa Fadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinhoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu. Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency. Mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina. Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyangwe hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi vari kutyira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. mukuru we WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva 14. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvokuti tofanira kuchikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanouya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe 2 weeks izvozvo sezvo tichinzwa kuti chirwere ichogona kugara muviri kwe 2 weeks tisati taburisa masymptoms saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudzivirira nechirwere ichi, nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisiwa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti takangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunasa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendurwa kufamba, asi toziva kuti chirwere ichi chikaera chapinda munyika tikasakwanisa kuita quarantine vanhu vanacho tikapararira togona kupinda mudambudziko guru stress, nokuti chirwere chinotiparadzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa quarantine vaiswa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune izvo tumashop tutukutuku icho tunenge turimo, maybe you know, pamabuilding tumagrosa tuduku tunenge turi pamabhizi, ndo vanhu vari kuvhura imomomo. But naiva vasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahoselasha akavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ungazive sei vaisawo online kuti ukaona wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38 vaisa ma numbers avari kuti tumira kuma phone kuti unogona kutaurana na chiremba ovaudza but vari kuti usaende kuchipatara unongofona nokuti kubuda ikoko ko vari kufunga kuti pamwe ndopa unozo spread
zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei parizvino
fuma Zimbabweans satisanzwa kuti pane anacho chirwere but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabweans akatowandei but satisanzwa kuti pane anyone ati ane chirwere sacho.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing China muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uyo Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unotyisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia riri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafasha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutoriri wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu reManicaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimane, Buhera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvino mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga shuga tiri kutengeserwa nema 35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa 55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Amiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho, mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizwa noti chizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisi muti zviro zviri kudhura, zviri kudhura zvakanyanya. Saka nokuti ndingakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainzanhatambireka zvaizitobuda nemazuva vanonga zvichitofanira nzara zvinhu zvakangochengetwa mumweya wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanonga zvichitofamba vachitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwavakakwana nenyaya huri unonga zvichiitika ikoko Saka zvimwezvo zvichitoda kuti pange pana vanhu vanonga vachitomanejera kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti Cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu, zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, Mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumira mira chaizvo zvakasimba, asi nzara iriko. Tinoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera, nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Mari Mchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Pane ma600 square meters nema900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated. Uye vanga vachichema chema kuti vava vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Asikatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutown, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa, vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government basa rofanira kuita. Ndiri kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare izopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara wemuzimbabwe, munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi.
Mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisi kwarikwanisa kuvagona zve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandovaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha. Handichatogoni ndatogara pasi, zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe, hatizivi kuti ndii.
Amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chokubata.
Nzara iri kwei totambudzika, totoshaya zvokuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu, hunowanikwa hwacho hune huchidhura, saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda.
Kurukota rinoona nezvedunhu reManicaland, Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muZimbabwe, vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuitira kuti vakwanise kuparura mushonga weAguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe. Kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana humbo hwacho. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemunamato wakaita mudhorobha reFrancistown muBotswana neChina Manheru, vaMagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwavakasungirwa nemapurisa muna Mbudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vava nemushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vaMagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izva zvinakodza vamagaya moyo avakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga yaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yanogadzira zvakanaka. Kwavari zvakaya seshoko. Kwaipazo vandiri kuita kuchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaana usa zvakare. So ino nhaudo kuzosungwa nezvazvo. Bati mwarima zvakandiratidza edam chazvitedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica. Nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
AIDS idambudziko revanhu vatema, tichada kubatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzirana pakutsvaga zvinotirapa chedu chega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa Magaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakava nhikwa isina kunyoretsa neMedicines Control Authority of Zimbabwe uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis Tan wasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanisa kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu wanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge muMangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Thank you.
nako kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver Tuku mutukudzi kachweka muri kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezo ngwaidi yapera regai timbotarisa musirei nhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navanelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.